Vamachinga kuti vasungwa nhasi mangwanani pavanozvipira kumapurisa epaHarare Central Police Station, a law and order, mushure mekutaurwa kwakaitwa mudare redzimhosva nemupurisa ari kuferefeta zvakaitika kubudiriro musi wemugovera, vaGeorge Garauzive, kuti vamachingauta vainge vachitsvagwawo nemapurisa. Gweta ravamachingauta vaDarlington Marange, avo vaperekedza vamachingauta kumapurisa, vati vamachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neiri kupomerwa vachibaya nedzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa nemugovera idzi. Vamarange vati vamachingauta vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Saka pakusvika tichinonzwa nezvinyaya yavo vabanzi mune mhosva yakafanana neyakaparwa navachibaya nevamwewo vakasungwa apo pavakaita meeting kubudiriro nwai zvematongerwo enyika. Vamachingauta vapomerwa mhosva yakafanana neyokunzi vakanoparticipata paungano yejekerere nechinangwa chekuda kukonzeresa mhirizhonga, asi iyo mhosva vari kuiramba. Saka tinotarisira kuti vanoenda kudare redzimhosva mangwana, kuti tinokumbira kukoti kuti vatongo vachibva kunze.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalos Ziva vashora kusungwa kwavamachingauta vachiti zvava kuita sekunge bato ravo riri kushanda zvisiri pamutemo.
Ibato rinori kunaizwa nemutemo, ibato rinozikanwa, rinofanira kukondisa maelection. Kana kusingafaniri kuitwa competition, hakufaniri kushedzerwa maelection. Ndozvatinotarisira, ndosaka tiri wanhu vamachingauta vasungwa, vaorganizer vedu, machampions edu ese ari mukati kutarisira vanofanira kupiwa bail, nekuti vanhu vese vanopinda vari entitled to bail unless vaprova kuti vane mhosva yavo.
Magweta anyunyuta mudare kuti vasungwa ava vaunzwa kudare vakapfekedzwa hembe dzekujeri ivo vasati vaiswa paremand. Magweta atiwo haasi kufara kuti hembe dzanga dzakapfekedzwa vasungwa dzanga dzakabvaruka bvaruka zvokuti vamwe vavo vanga vachiita sevasina kupfeka, asi vachuchisi venyaya iyi vati vachaferefeta nhona idzi mudare vachibaya nevamwe vavo vatadza kuenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wokubvisa mari yechibatiso mushure mekunge gweta resangano rinomirira kodzero dzevana reJustice for Children, amai Pamela Musimwa, vasvitsa chikumbiro kudare chekuti umwe mwana ari pasi pemakore gumi nemasere uyo akasungwa pamwe chete nenhengo dzeCCC idzi asatongwe pajekerere. Amai Musimwa vati kuita izvi kunotyora kodzero dzemwana uyu.
So taita application yekuti gallery itiwe yezuro nyaya yakatotongwa munhu wese arimo, but nhasi patasvika tabva tati gallery ngarikiriwe. So application iyoyo ndiyo yazopedzisa yaita kuti nyaya ipostpone kuenda mangwana, because vamwe vese 24 vane kodzero yekuti vatongwe, vanhu vese varimo nekuti vanhu vakuru, but ko vana vadiki zvinovapa trauma, zvinovapa kuti even mazita avo asvibise kana vakatongwa makazara vanhu, nekuti hatizivi vari kutora mapikicha, hatizivi vari kutora umbo.
Mutongi wedare amai yeukaidzuda vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi mangwana. Nhengo dzeCCC idzi dziri kuramba mhosva yadziri kupomerwa dzichiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act hadzisungirwi kutsvaga mvumo kana dzichiita musangano usiri weveruzhinji sezvadzinoti dzaiita panguva yadzakasungwa dziri pamba pavamachingauta. Zvichakadaro, magweta eSADC Lawyers Association ashora zvikuru mapurisa eZRP nemhosva yavari kupomerwa yekurova nekukuvadza kwaakaita rimwe gweta renhengo dzeCCC idzi vakudzai kadzere. Magweta aya akurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemagweta, uye vakati kushungurudzwa kwevanhu pamberi pesarudzo zvinhu zvinoda kutarisiswa uye zvinoodza mwoyo. Sangano iri rakurudzira veSADC neAfrican Union kuti vapindire vaone kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzakachena mushure mekunge vakadzere vaenda kunomhanara kuHarare Central nezvekurohwa kwavo kubudiriro. Vakabva vasungwa vachipomerwa mhosva yekutiza muusungwa nekuita musarinya zvinova zvavari kuramba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.